Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 17 Nyamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Ndo zvino shibisa zita reZimbabwe renyika yedu nesarudzo. Zvinoreva kuti hapana chatiri kudzidza semaZimbabwe. Ko zvinongodini kuti tingoitawo sarudzo rakachena pachishayawo munhu anofa.
Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti chikwata chevaongorori chakatumirwa kuZimbabwe neSADC chinofanirwa kutaura pamusoro pezvekurohwa nekuurawa kwevanhu kuri kuitika.
Havana kumisa mudare, vanoendeswa kudare mangwana. Saka izvezvi pari zvino vachiri muusungwa, vachiri mumaoko emapurisa.
Vatsigiri veCitizens Coalition for Change vanosvika makumi mana vakasungwa nemusi wechipiri muHarare vari kutarisirwa kumiswa pamberi pematare nhasi.
Vakutora ivo chisimba chavo chekuti vanofanira kunge ivo vachiratidza gwara rekuti nyaya iyi ifambiswe sei. Vakuchitora chigaro chavo ichocho, usimba ravo iroro, vakutoritora nezvipasipo. Vakutoritora sekunonzi simba iri rinovapa vari kutopiwa simba kutoti vanzwe nyaya vakagara zvavo muofisi mavo vari voga.
Dare reConcord rinoramba kunzwa nyaya yavasevhi akasukuire zvechimbi chimbi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakasvika muAngola nezuro kumusangano weSADC panguva iyo nhumwa dzesangano reSADC dzichisvikawo muZimbabwe kuzoona sarudzo dzemuZimbabwe dzichiitwa mumazuva manomwe ari kutevera. Nezuro kwakare nhumwa dzesangano reCommonwealth dzakasvikawo muZimbabwe kuzoonawo sarudzo dzichiitwa. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vanoti zvinotyisa kuti mushure memakore makumi mana nematatu Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere vanhu vachiri kuurawa panguva yesarudzo.
Honguva Hwande, zvinokatya madza kuti makore makumi mana nematatu ZANU-PF ichingotonga tichiita sarudzo ine mhirizhonga. Ndo zvinosvibisa zita reZimbabwe renyika yedu nesarudzo. Zvinoreva kuti hapana chatiri kudzidza semaZimbabwe. Ko zvinongodini kuti tingoitawo sarudzo rakachena pachishayawo munhu anofa. Zvinoratidza kuti mupfungwa meZANU-PF hamuna chidiso chokuti kunge kune vanhu vanokwikidza iri dhemokirasi. Saka kana zvisati zvagadziriswa, mitemo isati yachinjwa, handifunge kuti sarudzo yedu icharamba chiri chinhu chinofarigwa mupasi rese. Aiwa, maitiro ezanupiefu ngaachinje kuti sarudzo yedu ifarigwe mupasi rese.
Vangwenya, munofungei pamusoro penhumwa dzatumirwa kuZimbabwe nenyika dzeSADC? Munotarisirei kubva kuSADC nechikwata chayo ichi?
Sangano remubatanidzwa reSADC ratumidzira chikonzi kubva kuna Akifunye kuti vaNevers Mumba vange vachitungamirira vaongorori veSADC. Aiwa, izvi ndoona kuti zvinhu zvakanaka zvinogona kudzikamisa ZANU-PF nekugadziridza ZEC kuitira kuti pange pane kudzikama kwakati kuti kwemaitirwo esarudzo. Asi sarudzo kainokanganiswa nemitemo, mitemo yasina kuchinjwa, hazvizonyanyi kuchinja mubayiro. Zvazvinongoreva ndezvekuti kana ripoti yacho yakubuda iripoti inenge yakutaura chokwadi, haisisiri ripoti yatajaira iya yokuti asari zvirange kanaka. Saka vana veZimbabwe vanenge vari kufara kuti tatsikwa nevanhu vanodzikisa sarudzo yedu.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika muAngola neZuro kune umwe zvemusangano wesangano reSADC. Pane zvamunotarisirawo here kubva mumusangano uyu zvingabetsera Zimbabwe?
Kubuda kwomutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachienda kuAngola, chinhu chisina kujairika vahwande kuti nenguva yesarudzo kwasara mazuva mashoma-shoma mutungamiri wenyika ange achibuda iye achikwikwidza, tisingazive kuti anenge akazvitemba. Asi maitiro aagara achiita ndeyekuti kubuda kwaagara achingoita achienda kune nyika dzese mutungamiri wedu, hapana chatati taona chinhu chingati chinovaka Zimbabwe hongu. Zvingangoratidzawo kuti mamiriro ezvinhu kumusha akanaka, nokuti dei kwakune dambudziko aidi asina kubuda. Asi chingange chiri chishamiso kuti zvafambigwa zviri zvinhu zvinobudisa zvinhu zvinovaka. Isusu tatangomirira chete njekuti kuve nesarudzo, tichiziva kuti achatonga nyika ino kubva kupera kwemwedzi uno ndiani.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara vachiti bato ravo hariiti zvemhirizhonga. Vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vakanosvika makumi mana vakasungwa nemusi wechipiri muHarare vari kutarisirwa kumiswa pamberi pematare nhasi mushure mekunge vapomerwa zviri pamutemo mhosva dzavakasungirwa. Gweta riri kumirira nhengo idzi vakudzai kadzere veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti nhengo makumi matatu nepfumbamwe kana kuti 39 dzakapomerwa mhosva yekuita zvemusarinya kana kuti criminal nuisance, vachitiwo vari kumirira bato iri musarudzo dzeparamende mudunhu reGlenview South vaGrandmore Hakata vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu 7 chemutemo weMopa vachinzi vakaronga kufora mumigwagwa vasina kuzivisa mapurisa. Bato reCCC rinoti musangano waindwa nenhengo dzaro uyu waive wabvumidzwa nemapurisa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri navakadzere nezvenyaya iyi.
Vatiwa vazopomerwa mhosva yecriminal nuisance, umwe wacho anonzi vaHakata vanovakandidi vabva vakuirwa regulating authority of the association, mhosva iripo pamaintenance of peace zvinonzi MOPA. Havana kumiswa mudare, vanoendeswa kudare mangwana. Saka izvezvi pari zvino vachiri muusungwa, vachiri mumaoko emapurisa.
Saka vari kutipa mhosva dzavaroyererwa idzi?
Isusu tiri kuti mhosva iyi hapana mhosva yakaparwa, sezvo ava vanga vari vanhu vanga vari kuenda kurani yavo ende hapana munhu wavakakanganisa ende hapana zvavakakanganisa pamutemo. Saka tiri kuti hapana hapo mhosva yakairipa.
Tinoona kuti mapurisa ari kuti vakasunga vanhu makumi mana. Uwandu hwevanhu vamuri kumirira veCCC hukamira sei?
Tingangoti tiri kumirira vese vakadaro i40 in total. Ndizvozvo tiri kuvamirira vese vari 40.
Saka vese vari 40 varoyerwa mhosva yekukonzera minyonganyonga nekusagadzikana,
inonzi ichokwadi criminal nuisance. Asi umwe wavo anonzi vaHakata nevanova candidate ndo vazonzi contravening section 7 yeMopa, failing to notify regulating authority.
Asika tinoona kuti vari kuti vakanga vaine tsamba yavakanga vakatonyorerwa nemapurisa yekuvabvumidza kuita musangano uyu. Sei mapurisa ari kuti havanange vakaziviswa?
Ichokwadi chete, tsamba yanga itoripo yanga yakabvumidza kuti sangano uenderere mberi. Sangano uyu wanga uchifanira kuitwa kunonzi kuchuru. Saka vari munzira kuenda ikoko kuchuru ndo pavakatanga kutandaniswa nemapurisa vachiva vakusuka. Saka vanhu vaitoenda kurani yavo pamwe chete necandidate yavo yeZimbabwe.
Saka izvi zviri kukanganiswawo zvakadii gadziriro yebato reCCC kana vevanhu vamuri kumirira mukutsvaga rutsigiro ruchiona kuti kwasara svondo rimwe chete?
Ini ndiri kuona sekuti izvi zvatokanganisa chaizvo sarudzo dzekuGlenview South Nekuti parizvino kubvaza vasungwa vaakati havachikwanisa kuti kukambira. Uye vanhu vavasungwa navo ndiwozve vagara vanga varivo part of campaign team yavo. Saka tinangoti izvezvi vaakati vagariswa pasi havachikwanisa kukambira.
Gweta riri kumirira nhengo dzeTriple C idzi vakudzai kadzere vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gweta varizve mutauriri wavasevia Kasukuere amai Jacqueline Sande vanoshora zvikuru mutongo wakapiwa naChief Justice Malava wekurambidza kunzwikwa nedare rizere kwenyaya yavasevia Kasukuere yekuti nyaya yavo yekurambidzwa kwavo kukukidza idzi inzwikwe nedare rizere. Vakasukuwere vakaenda kumatare vachida kuti nyaya yekurambidzwa kukukidza musarudzo inzwikwe zvechimbi chimbi izvo zvarambiwa navamalava. Gwetara vakasukuwere varizve mutauriri wavo amai Jacqueline Sande vaudza Studio 7 kuti vamalava vaisa nyaya iyi mumaoko avo pachinhambo chekuipinza mudariro revatongi vachiti iyi handiyo nzira yekugadzirisa nyaya mumatare.
Esu tinokashamadzika chaizvo nokuita kuri kuita vaChief Justice Malava kwekuti ivo havachadi kuti nyaya iende pamberi pedare rizere itongwe iyananiswe vanhu vanzwike. Vakutora ivo chisimba chavo chekuti vanofanira kunge ivo vachiratidza gwara rekuti nyaya iyi ifambiswe sei. Vakuchitora chigaro chavo ichocho osimba ravo iroro vakutoritora nezvipasipo. Vakutotora sekunonzi simba iri rinovapa vari kutopiwa simba rekutoti vanzwe nyaya vakagara zvavo muofisi mavo vari voga vobva vatotaura kuti iyi handisi kuda kuti inzwike, kwete kwete hazvo zvavanofanira kunge vachiita.
Mai Sande, manga makatarisira kuti nyaya iyi ibatwe nenzira ipi?
Vanofanira kunge vachingoendesa mberi tingatiro iadministrative duty. Vanofanira kunge vachingoendesa mberi nyaya kudare rizere kuti rinzwe kana richizoramba kuti nyaya haina kukodzera roramba, asi kwete kuti ivo vovharira panze vanhu vasati vanzwika nedare. Izvozvo handifungi kuti ndizvo basa ravo zvarinotaura kuti vanofanira kunge vachiita.
Pane zvipi zvimwe zvamunofunga kuti hazvina kuitwa zvakanaka, amai Sande?
Tiri kuona zvakare kuti vari kuti nyaya iyi hainganzwike nekumhanya vari kuti iyo maelection aakusvika. Ndo chaizvo chaizvo chikonzero chokuti nyaya iyoyo inzwike nekumhanya, nekuti maelection aakutosvika. Hatisi kuda kuti isu tingotinhwa tingonzi endai kumaelection. Izvozvi mutemo usina kutedzwa nomurao usina kutedzwa. Umwe noumwe mwana weZimbabwe ane kodzero yekunzwikana matare eZimbabwe. Kana ari kuti hongotarai mune election yava kusvika, asi ini ndine chichemo changuwo. Zvinoreva kuti mimi dare makufanira kundinzwa nekukasika. Izvozvo vaifanira kutora zvaitofanira kutoradza kuti pane nyaya yakakodzera kuti inzwike nekukasika, nekuti mutongo waifanira kuitwa maelection kana kuti sarudzo isati yasvika. Saka kuita kwavari kuita kunokachamadza, uye handioni chiri chinhu chakanaka chinozotevedzwawo nevamwe mangwana. Nekutoziva kuti matare aya kana achitonga zvavanotaura nezvavanoita zvinozoda kuti zvitedzerwe mangwana mune dzimwe nyaya, asi zvavari kuita izvi hationi kuti zvichava zvinhu zvinokwanisa kuti zvitevedzerwe ramangwana.
Gweta ravasevia Kasukuwere varizve mutauriri wavo amai Jacqueline Sande vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamalava pamusoro penyaya iyi. Sangano remubatanidzwa wemakereke reZimbabwe Council of Churches rakaburitsa gwaro rinotaura pamusoro pemaonero aro esarudzo dzegore rino. Zimbabwe Council of Churches inoti hakuna mhirizhonga yakawanda semakore apfuura, asi ichiti nyaya yemutsigiri weTriple C Tinashe Chitsunge akapondwa muHarare nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF inyaya inosiririsa. Zimbabwe Council of Churches inokurudzira kuti kuve nerunyararo mumazuva esarudzo atarisana nenyika. Evans Zininga abata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches mufundisi Wilfred Dimingu kuti tinzwe zvizhinji.
Isu seZimbabwe Council of Churches takabatana nevamwe masangano ezvemakereke ari pasi pebazi reZimbabwe Heads of Christian Denominations. Takaburitsa gwaro riri maererano nesarudzo dzichazovako mukati megore rino musi wa23 August 2023.
Chikuru chiri kubatwa mugwaro ramaburitsa iri chii?
Gwaro iri raibata nyaya dzakawanda. Chikuru chaibatwa negwaro iri ndechekuti sarudzo dzinofanirwa kuitwa maringe nebumbiro remutemo wedu, uye dzinofanirwa kunge dziri sarudzo dzakajeka, uye dziri sarudzo dzinoburitsa zvido zvevavhoti nemhuri yose yeZimbabwe. Imwe nyaya yaibata ndeyekutiwo masangano anoona nezvekufambiswa kwesarudzo akafanana neZimbabwe Electoral Commission nevezvemitemo vaone kuti sarudzo dzazofambiswa mune gwara rakanaka, zvinoita kuti vanhu vasapokane, zvinoita kuti vanhu vasarwisane, zvinoita kuti vanhu vagogamuchira zvinenge zvabuda musarudzo idzi.
Kuvatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika vanenge vachikwanawo papi muongororo yamuri kuita imi?
Negwaro iri ndechekuti vatungamiriri vemapato ezvematongerwo enyika vatore musenzeketo wekuona kuti sarudzo idzi dzaitwa murunyararo, uye kodzero dzevanhu neupenyu hwevanhu zvachengetedzwa. Chimwe zvechaibatwa negwaro iri ndechekuti machapter 12 commissions agogadzira kuti vatore danho ravo sekupiwa kwavanoitwa neconstitution yenyika kuti vaone kuti sarudzo idzi dzaitwa maringe nezvinodiwa neconstitution yenyika yedu.
Saka sekereke mochitiwo kurudziro yenyu ndeyekuti kudini kumhuri yeZimbabwe sarudzo ndidzodzi dzasvika idzi?
Chatinokurudzira sekereke ndechekuti nyika iite sarudzo murunyararo. Kushayikwe mumwe chete wedu anokuvadzwa, kurohwa kana kufa nekuda kwesarudzo. Patasvika pano tiri kuona kuti vese zvematongerwo enyika vari kumhanya mhanya chaizvo kutenderera munyika vachitsvaga vatsigiri nekutsvaga vanga vavhotera. Chatoda kungokurudzira ndechekuti izvi zvese ngazviitwe murunyararo, tichingonzwisisa kuti maelections chinhu chinouya, chinhu chinopfuura. Asi zvese zvapfuura tichasara tichigarisana. Tinoda nyika isina kuchema, isina kuvengana, isina kunongedzana, inoita kuti maelections kana achinga apera vanhu tigobatana, tigoshanda pamwe chete. Saka chatinongokurudzira ndechekuti vese vari kuita zvekutsvaga rutsigiro munguva ino yatakatarisana nesarudzo ngavazviite murunyararo. Pashayikwe vanotyisidzira vamwe, pashayikwe vanotaura mazwi anorwadza anoita kuti vamwe vazoda kudzorera, anoita kuti vanhu vazoda kurwa. Izvozvo ngazvishayikwe pakati pedu. Chatinongokurudzira ndechekuti ngatidananei isu sevana veZimbabwe, tizive kuti tiripo pakuchengetana, tiripo pakuvaka nyika yedu, tiripo pakutsvaga runyararo.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches, mufundisi Wilfred Dimingu, vari parunare naEvans Zininga weStudio 7. Tochimbotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, Zimbabwe Electoral Commission inoti mitemo yaishandiswa panguva yekurwisa denda reCOVID-19 ichashandiswa pazuva rekuvhota, ichiti vanhu vanofanirwa kuva vakaparadzana pakuvhota. ZEG inoti vanhu havamanikidzwi kushandisa mamask, uye panenge pane zvekuchenesa maoko kana kuti sanitizers. MuNewsday makare, sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti kushorwa kwemagweta anorwira kodzero dzevanhu kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wakasiya magweta ari munjodzi yekurohwa nevatsigiri vebato ravo. Munangagwa wakati sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ibato revanhu vasingatsigiri kuzvitonga kuzere. Sangano reZimbabwe Media Commission rinokurudzira mapato ezvematongerwo enyika kuti aremekedze vatori venhau apo vanenge vachiita basa ravo panguva yesarudzo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Makadiko Studio 7 inindina simba chose. Hai, koseiko hurumende zvanopf ichishungurudza TCC nenzira yakadaro. Ivo vanongogara vapakasungwa vanhu veTCC, pakarohwa vanhu veTCC, pakarohwa vanhu veTCC, vari kurambidzwa marali vanhu veTCC vachingoshungurudzwa. Vari kushayiwa here zvimwe zvekuti vasakundwa nazvo? Tani pakuti vanosunga vanhu 40 mavhotsi 40 atovharirwa iwayo, vachikona kungosunungura vanhu. Vanhu vari munyika yavo vanonzi ngavasaita nekuda kwechii? Hai, ZANU-PF ngaibve, totoda zvachamisa iso kwete zveZANU-PF. Ndini Misheki Gombe, ndokutaura ndiri muno muSouth Africa.
Zvatotanga so. Itauro yatotanga so ipapa. Zvekuti mukaona zvatotanga kudai soka. Zvitangira kumapurisa soka. Kwatiri kuenda hakuna chakanaka kumberi uku. Hakuna chakanaka. Chitsotsi chinokuitwa zvimwe zvekuti zvinotorwadza zvakutotanga izvozvi, zvakutorwadza. Tisati tatombodii, zvakutorwadza izvozvi. Kokuitawo zvinhu zviri fair fairwo zvokuti vanhu vagutsikane chiiko nai pirizi. Zvameno, ndatitarisirei but hapana chiri ipapa. Zvatotanga mutauro ipapa yatotanga ipapa. Sorry.
Mangwanana akanaka mukoma atanonoka pastudio 7. Ndinodawo kungopawo kurudziro kune mayouth ese mazuva mashomashoma asara ikoko kuti handei neuwandu hwedu tiende tinovhota. Tinovhotera mukomana ngaapinde, nainini ngavapinde, vahosi vatadza. Vakakundikana kubva kare, hongu dzinza vakachengeta, mwoyo vakachengeta, asi zvaakudiwa kane ruzhinji havachazvigona. Vakungofunga kuti ndezviya zvokungoti vaingoba vachigaiko zvino hatichabi tichiga. Ngavachimbobvawo tombosiyirawo vamwe zvavati nyika inotongwanirwa nevawani. Chamisa mwana eZimbabwe hana zvaanoita. Chandinongoda ndechekuti after 23 ngavapewo ruremekedzo, vachengetedza kana deno iri simbi tainoisa kunational museum kuti nyatsogara tichipolisha nekuti vane history yenyika ino. Asi pari zvino ngatimbovabvisai, timboisa pasaiti, timboenda nevanoda kuenda. Chikepei chakuda vanodhonza ichi.
Pastudio 7, makadiko mukoma tanonoka wande nevamwe vese vatori vestudio 7. Aiwa, zvitiri nani zvedu. Mutana mukoma Jori, ndiri paSouth Africa po. Ndinoyo chikumbiro chada kuti mutisvitsiro kuvanhu vezeki yavo kuti vanhu vezeki vanoti vari independendi. Koseiko mapurisa achizovhota pasina maagenzi emamwe mapato? Tokumbira kukamutibvunzirewo vezeki kuti vanozvifambisa sei. Vanenge vatumwa neZANU-PF here? Because kana vachivhotesa mapurisa pasina maagenzi emamwe mapato, zvakutoreva kuti vakutobira sarudzo vachimanikidza vanhu kuvhotera kwavasingadi. Nenyaya iyoyo, vakomana vakasungwa, vakomana nevasikana vakasungwa veCC yavo, taikumbira kuti dei vasunungurwa nekuti havana mhosva yavakapara. Totoona vakauraya munhu weTCC. Gwara roko vakatopuwa mabhero vakatobuda. Asi vasina mhosva yavakapara vari kutosungirirwa vari muchitokisi. ZANU-PF ngaiti nyareo please. Ndatenda hangu. Muswera zvakanaka pastudio 7 apo.
Hello pastudio 7, muri Kane, mastudio 7. The case. Kumanyibani pachibuwa. Muri Zimbabwe nguva yasvika. Ade tozi tinovhota. Ndoto kuna mai avo vari kukwidza vari kupresidenta. Moms, siyane zvamuita izvo. musatamisa nguva musatamisa maridzi mufamba muchikambira siyane nazvo sapoti mukomana pano zvamuvira siyane nazvo zvamuvira zvizvenyu tingete vana siyane nazvo ha inda chi unoti mukomana yotuta naro nemukomana kupusha mukomana toita nemi futi tese ngatimbosapoti mukomana chete tiri kudistribana muno tikona apindeni siyane zvamuvira zvimomisi unotamisa nguva yenyu tinoenda pasidisivi nguva yasvika ndichinovhota
Maswera sei, maswera sei pa Studio 7 apo. Hama dzangu muri sei sei. Itoshingai kuti panews vakomana kuno kuzvinhu zvakaoma kuno kuZimbabwe, maredio edu kuno kuRedio Zimbabwe nechina FM. Makwikwi kuoma sedombo chako. Monday to Sunday inongova munanga gone ZANU-PF, munanga gone ZANU-PF. Zvino vabatana nema DJ edu acho kubatsirana kunyeba.
Mangwanani akanaka tanonoka hwande nevamwe vese ndinokutendai ndoda kukomendawo kana kutaurawo pamashoko aregist charumbira ekuti hanzi hatisi kuzopeta maoko mukuru wedu achitukwa mukuru wedu achiembaraswa tichaita zvose zvatinogona kuti iwo vaende kumba kwavo vaembarasika ndiri kurangarira kuti vajob scala vakasungirwa kutaura mashoko akadaro saka handisi kuziva kuti uregist charumbira ari kuzviita nekuti munhu weZANU-PF haasungwi here kana kuti ari kuzviitira kuti iye ndiani handisi kuziva because ivo vari kupa mhosva Job Scala kuti vakapesvedzera mhirishonga asi ndo zvimwe chete zvaitwa naregist charumbira Regist charumbira asataura zvaanoda maererano nezimbabwe because de anga kuri kuti Zimbabwe yakanaka waidai izvezvi ari muno muZimbabwe sei achigara kuCanada kwaari uko ndatenda hangu ndini Faraisi Dhumo Manjengwa kupaida mwoyo Ward 9 Chipinge Central
tinokumbirawo kuti mombotitsvagirawo nyanzvi kana kuti imi mongotitsanangurirawo kuti aiwa zvinofamba seiko nekuti zuva remapurisa iri rekuvhota tanga tisingarizivi isu takatizongonzwa zvakunzi vavhota izvo iwo mutemo unomboti kudii uye vaya vari kuzonzi vanoshandira hurumende vari kunze vari kunzi vachazovhotera ikoko zvinhu izvi kana zvavhoterwa ikoko vemapato anopikisa maagents avo vanenge varipo here vachapinzwawo mundege here inenge ine maballot paper achidzoka kuno kuZimbabwe hapazviriwo panotanga rigging dzacho here tokumbirawo kuti mumbotudza mitemo kuti unoti kudii titsanangurire zvese nekuti zvizhinji tinotoziva kubva paStudio 7 nenyanzvi dzamunobata tizivisei tigare tichiziva mutemo wenyika
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti chikwata chevaongorori chakatumirwa nesadak chinofanirwa kutaura pamusoro pezvikurohwa nekuurawa kwevanhu kuri kuitika vatsigiri vecitizens coalition for change vanosvika makumi mana vakasungwa nemusi wechipiri muHarare vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi dare reConcord rinoramba kunzwa nyaya yavasevhi yakasukuwere zvechimbi-chimbi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Hwande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele